Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitete nyura tiri mu Washington DC. Lingali tshona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechina nyamavhuvhu 17, 2023. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Zimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC yoramba ichiendeswa kumatare nemabatiro airi kuita sarudzo asiri kufadza mapato akawanda. Nengo dzeTripleC 40 dzakasungwa muHarare dzomiswa pamberi pedare. Vatsigiri vezanu PF vopomerwa mhosva yekutuka nhengo yeTripleC iri kukwikwidza musarudzo kwazvimba pamberi pevaongorori vesarudzo veEuropean Union. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC.
Panyaya yokudhindwa kwemapepa ekuvhotera kana kuti ballot papers.
Kunyange hazvo sarudzo dziri kuitwa musi wechitatu svondo rinouya, zvinhu zvinonzi hazvina kumira zvakanaka sezvo Zimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC iri kupomerwa mhosva dzekusatevera bumbiro remitemo zvopa kuti irambe ichiendeswa kumatare edzimhosva. Jeffrey Moyo anotipa nyaya inotevera.
Kwemapepa ekuvhotera kana kuti ballot papers yanga yaendeswa kuzeki kumatare nebato reTripleC. Gweta reZeki vatawanda kanengoni negweta reTripleC. Advocate Tabani Mpofu vatenderana kuti ZEC isume bato iri nezvekuri kudhindwa mapepa ekuvhota kana kuti ballot papers uye kuti achaendeswa sei kumatunhu akasiyana siyana. Asi mutongi ati kana TripleC isina kugutsikana inodzoka kudare musi wemuvhuro. Mutauriri weTripleC Muzvare Fadzai Mahere vatenda kuti izvi ndizvo zvaitika.
Magweta aisa maarguments zvakare, asi nyaya yacho yanzi ichazonzwikwa musi weMonday. Saka tinotarisira kuti nyaya iyoyo ichanzwiko zvakare, uye nyaya yekuti maballot zvakare kuprintwa kwawo kuti akaprintwa kupi mangani design yacho nyaya iyoyo yapostponwa zvakare kuti izonzwikwa musi wa21.
Asi mutauriri weZANPF vaChris Mutsvangwa vashora TripleC nekuendesa ZEC kumatare.
Kuenda kumakota hatina chigumbu nako, ndosaka takaisa makota. Ikodzero yevanhu vese vanoda kuti zvisarudzo yemuZimbabwe ionekwe kuti ine chokwadi iri pamandoropati. Chatinokadzikana nacho ndechekutukidzira makoti acho iwayo, matare iwayo, kutukidzira mapurisa acho iwayo, kutukidzira ZEC. Kwakuvati nenzira yekuti ndaenda ikoko haana kuda kundipa judgment yandinoba mutongo wandinoda, saka hausisiri right.
Kunyange vamutsvangwa vari kushora TripleC nekuendesa ZEC kumatare, nhengo yebato ravo vaLovedale Mangwana vakakwirawo matare kuti vaive gurukota vaSevia Kasukuere vasabvumidzwe kukwikwidza musarudzo yemutungamiri wenyika. Vatsigiri vebato reZANPF vakaendesawo nhengo dzeTripleC kumatare kuBulawayo kuti dzisabvumidzwe kukwikwidza musarudzo. Sachigaro weZEC amai Priscilla Chigumba vakatenda nezuro kuti vamwe vanhu vainge vatovhota. ZEC inoti mutemo hausungire vanopikisa kuti vange varipo. Mune imwewo nyaya, nhengo dzebato reTripleC 40 kusanganisirawo mumiriri webato iri musarudzo dzekutsvaga mumiriri weparamende kuGlenview South vaGlenview Hakata dzakasungwa nemusi wechipiri pamachipisa kuHighfield. dzamiswa pamberi pedare redzimosva nhasi asi gweta ravo vakudzaikadzere vaudza Studio 7 kuti vasungwa havasi kubatwa zvakanaka.
Mabatiro acho avari kuitwa ivadho ari kutotishungurudza chaizvo because this is not constitution yedu inotaura kuti munhu wega wega chero asungwa anofanira kutreatwa nehuman dignity. Maclients angu havana kubva zvavasungwa havasati vageza havana mbobvira vapuwa chikafu neestate havana kukwanisa kuaccessa matoilets vavanga vakadetainwa pacho and maconditions avanga vachigara acho they are not fit for human beings.
Nyaya iyi yanga ichiri mudare pataenda pamhepo. Mapurisa ari kuti vatsigiri veCCC ava vaifamba vachitsvaga rutsigiro zvisina mvumo kuHighfield zvavanoti zvinotyora mutemo weMaintenance of Order and Peace Act kana kuti MOPA. Zvichakadaro, bato reCCC rinoti misangano yaro kumashonaland central nhasi yambenge ichikanganiswa nevanofungidzirwa kuti vatsigiri veZANPF. Asi vakafano bata chigaro chemukuru muhofisi yezvekuburiswa kwemashoko muZANPF vafarai marapira vanoti havakurudzire zvemhirizhonga. Mutevedzeri wemutungamiri wenyika nebato reZANPF vaConstantino Chiwenga vaitawo musangano wekutsvaga rutsigiro padekezi high school kuInciza South Constituency kumatebelele South uko vakurudzira vanhu kuti vavhotere bato ravo sezvo vari kuti raunza budiriro. Ndakamira 27 muHarare ndini Jeffrey Mo.
Kukandirana makobvu nematete nezvesarudzo kuri kuenderera mberi pakati peZANPF neCCC. Bato reZANPF richipomera CCC mhosva yekuda kukanganisa chimiro chenyika kune vanoongorora sarudzo ichishora matare mapurisa nevezek. Asi veCCC vanoti kana uchida kuona mai vechidhoma bata mwana wacho. Tobias Mudzingwa anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura nevatori venhau nhasi pamuzinda webato ravo muguta reHarare, mutauriri weZANPF vaChristopher Mutsvangwa vati bato reCCC harina kugadzirira zvakakwana, naizvozvo riri kutya kupinda musarudzo vhiki rinouya. Vamutsvangwa varamba kuti pane mukana wekuti bato ravo ringakundwa nereCCC musarudzo dzemutungamiri wenyika.
Hisitori yedu kubvira 1960 patakafuma pati ndeyekuwira chete, tinorwisa zvakasimba kuti tisarudze. Saka hazvimbopindi mupfungwa medu kuti tingaende kumapepo tichinoruza nenzira kuti tiri kuseenza zvakasimba nyika yese kutya kuruza kwatiri kuita kuti tiseenze zvakadai.
Panyaya yegwaro revavhoti, vamutsvangwa vati harina kukosha kuti vanopikisa varipiwe sezvo veruzhinji vachikwanisa kushandisa mbozhanhare dzavo kuona kuti vari mugwaro revavhoti here.
Hakuna pane nhamba yese yamuruswa kunzi check vanzitichitaurira don't expect a paper vote a voters roll.
Asi mutauriri webato reCitizens Coalition for Change Muzvare Fadzai Maere vati kuramba kwavamutsvangwa kuti bato ravo reZANPF rinogona kukundwa musarudzo zvinoreva kuti bato iri rinoda kuramba richitonga kunyange rikadyiwa.
CCC tinoziva kuti ZANPF haikwanise kukunda musarudzo dziri free, fair and credible kana kuti vanhu vachivhota vakasununguka. Ndosaka vachishandisa nyaya dzekumbunyikidza vanhu kuponda masupport edu, kupisa dzimba dzevanhu veCCC, kushandisa mapurisa kutamise marali edu, zvese izvozvo nokuti vanoziva kuti havachafarirwa nevanhu havasisina support. Saka tishamise zvakanyanya kana vamutsvangwa vachitaura kuti patichazovadya muso 23 vacharambira panzvimbo. Saka tinoyambira veZANPF vakuru vose kuti varemekedze zvido zvevanhu, varemekedze mutemo, varemekedze constitution.
Vanoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika vaElton Ziki vati CCC iri kurova bembera kuti sarudzo hadzina kumira zvakanaka nekuti haina kugadzirira zvakakwana.
CCC sezvo tasarwa nemazuva mashoma ari pasi pevhiki inofanira kuzviona kuti yakagadzirira zvakadii kuti ipinde musarudzo, kwete kuti itange kunongedzera mapazi ehurumende akamirira kuona kuti sarudzo idzi dzaitwa pamutemo here.
Asi vanoongororawo nyaya dzezvematongerwo enyika vaRashwit Mukundu vati ZANPF haifanire kuita seiri kuda kurambira pachigaro kunyange ikakundwa nekuti hazviratidze utongo hwejekerere.
Zvinoreva kuti kuitwa kwesarudzo uku
kutandanisana nemepo nekuti hakuna chinosanduka mukati mafungiro ebato riri kutonga reZANU PF pamusoro pekuti rinogona kukundwa here. Ibato rinofunga kuti rakadzikwa naMwari kuti ritonge nyika yeZimbabwe nekuti ndiwo vemwe remapato rakarwira nyika inoyi kubva kutonge wavajanyiri varungu. Saka izvo zvinovapa kuzvikudza nekuzviremekedza kunopfurikidza murayiro wenyika unotaura kuti vatungamiriri vanosarudzwa nevanhu.
Vamutsvangwa vashorawo zvikuru maitiro ebato reCCC vachiti vari kuda kuti masangano ari munyika akauya kuzoongorora sarudzo aone sekuti zvinhu hazvisi kufamba zvakanaka munyaya yesarudzo. Asi veCCC vanoti ukama huri pakati peZANU PF nesangano reZEC, mapurisa, matare edzimhosva uye ZBC unoratidza kuti masangano aya anotsigira bato riri kutonga zvinoita kuti nhandare yesarudzo isaenzana. Ndakamirira Studio 7 ndiri muHarare, ndini Tobias Mudzingwa.
Vanofungidzirwa kuti vatsigiri vebato reZANU PF vari kupomerwa mhosva yekutuka nhengo yebato rinopikisa reCCC pamberi pevaongorori vesarudzo kubva kusangano reEuropean Union kwazvimba. Nunurai Jena anotipa nyaya inotevera.
Vaongorori vesarudzo ava vaitaura nemumiriri weCCC vari kukwikwidza musarudzo dzedare reparamende kuzvimba West. Vamekia Tanganyiwa pamurombedzi painge paine musangano webato rinopikisa iri wekutsvaka rutsigiro. Vatanganyiwa vanoti pavakatanga kutaura nevaongorori vesarudzo pakabva pasvika imwe motokari yaive nevanhu vana vainge vakapfeka nhumbi dzebato reZANU PF ava vaiti vaida kuziva kuti chii chaidiwa neveEU kubva kwavari.
Kwakabva kwasvika imwe motokari yakaine vanhu veZANU PF saka ndadaro ndakabva ndapindura ndikati iwe auye uchiti
Vakabva vatoti. Vanoti vaongorori vesarudzo veEU vakabva vatiza. Vatanganyiwa vakasiya basa muchipurisa vave nenyembe pamusoro yaassistant commissioner. Asi vachipindura mubvunzo weStudio 7 veEU vatenda kuti pane vanhu vakadarika nepavaiita musangano nevatanganyiwa vachidaidzira mashoko avasina kutaura. Vati havo musangano wakazoenderera mberi. Asi mutevedzeri wemushandi mukuru mubato reZANU PF Vafarai Marapira vanoti bato ravo harina chekutya. Sachigaro remusangano rinoongorora sarudzo rakazvimirira reZimbabwe Election Support Network kana kuti ZESIN vaAndrew Makoni vanoti hapana chakaipa kuti vaongorori vesarudzo vataure nenhengo dziri kukwikwidza nevamwewo vane chekuita nesarudzo. Mumazuva adarika mutauriri wemutungamiri wenyika vaGeorge Charamba vanga vachiyambira vaongorori vesarudzo kuti vasapindire mune zvavari kuti zvematongerwo enyika. Vacharamba vari kunyanya kushora reThe Carter Center inotungamirwa nevaive mutungamiri wenyika yeAmerica vaJimmy Carter uye veEllen Johnson Sirleaf Center inotungamirwa nevaive mutungamiri weLiberia amai Ellen Johnson. Masangano aya anoremekedzwa pasi rose nekusatora divi panyaya dzesarudzo. Ndakamirira Studio 7 muchinhoyi, ndini Nunurai Jena.
Vatungamiri gumi nevatanatu venyika dzemusadik vasangana muAngola nasi pamusangano mukuru weExtraordinary Summit. Asi kunyange muZimbabwe zvinhu zviri kuratidza kuti hazvina kumira zvakanaka pamberi pesarudzo, nyaya iyi haina kuzeiwa zvizere. Blessing Zulu Studio 7 anotipa nyaya inotevera.
Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vange vari pakati pevamwe vatungamiri veSADC vari muRwanda pamusangano wechimakumi mana netatu kana kuti 43rd Summit. Musangano uyu uri kuuya panguva yakakosha sezvo Zimbabwe iri kuita sarudzo nemusi wechitatu svondo rinouya. Mutungamiri webato ropikisa vaNelson Chamisa muhurukuro yavakamboita neStudio 7 vakati SADC yakakosha kugadzirisa mabopoto mudunhu.
Kana iri SADC neAU ndivatetezve, ndokana sekuru, ndirogwerika, ndiye sadumba. Tinoda kuti vana SADC vange varipo pese panoitwa marooro. Panodikwa sadumba, panodikwa vatete vanatezvara, vanodikwa ana sekuru, vanodikwa, kunodikwa vatete kuti zvikasafamba zvakanaka pane anouya kabite moto watadza kumuka uyu. Ngatishikudzirei. Netoki yaita shomai, panoda mabooster. Saka SADC ibooster, AU ibooster. Sazonetsa nokuti maonero edu ndokuti apa tiri kunokunda zvine mutsindo. Asi mukoma wangu munongo muziva zvokukundwa zvokuna kudetsa.
Asi vakapanobata chigaro chemukuru muofisi yekuburiswa kwemashoko muZanupf vaFarai Marapira vanoti pari zvino sangano iri harifaniri kutaura nyaya yeZimbabwe zvakanyanya.
Isu pamaelection yedu SADC inotova nevamiriri vayo vanenge vachimonita vachitarisa kuti tiri kuitawo maelection yedu nenzira ipi. Chinonetsa maopposition awa asina chokuita, asina chokutaura. Vajaira ngoti kana kangonzi election chavo kumanya vachida ngoti election idzaina chakanaka chaitika. Izvi ndo zvavasingaoni kuti ndo zvinoita kuti ivo vasasapoti nozvizvinjiro zvezimbabwe. Nekuti ivo pane simba ravo neshungu dzavo ndepekuda kuti nyika yeZimbabwe irambe ichingosvuurwa nokutsorokodzwa nokubenga. Asi ivo panonzi iyo Harare ndimi muri kutonga, chigadzirai nzira, havana chavanoita.
Nyadzi munyadzi zvematongerwo enyika vaJoy Mabhenge vanoti havangashamisiki havo saka ikasanyatsodzeya nyaya yeZimbabwe kunyange zvinhu zviri kuratidza kuti hazvina kumira zvakanaka. Tabvunza vaMabhenge kuti kana SADC ikasataura nyaya dzakakosha dzinenge dzeZimbabwe inenge ichitaura chii chaizvo?
Ichange ichingove makadii makadii zviri seiko kunyika dzenyu uku? Tinotenda, tinotenda. Haiwa imi itai sarudzo zvakanaka. Imi veDRC mirai zvamuri kuita izvizvi. Imi veSotho tinotendawo nekuti muriratidza kuti muri kufambira mberi zvakanaka. Imi veEswatini zviri kufambawo sei ikokoko? Dai maita kuti nyika inge ichifamba mberi mune zvakanaka. Handiye bhabhai bhabhai. Tozoonana. Saka ndingati nekuti tingati tinganyanya kutarisira kuti pane chinobuda muSADC Summit. Handifungi hangu kudaro, asi zvakadaro hazvo hazvimisi vagara vachiita ivo yatingati advocates kuti varambe vachiita, nekuti izvozvo zvavanoita ndo zvinobatsiridza kuti iyo SADC yacho igare yakabata waro unoratidza kuti zvinhu zvingangoenda manyamaamire nerongo, kuzoitira kuti pakazoda kuitwa Extraordinary Summit vange vainewo chavakabata chinenge chirazvachichizviitika munyika.
Vanenge vavisa chigaro panopera musangano uyu mutungamiri wenyika yeAngola vaJoao Lourenco avo vari kutora chigaro kubva kumutungamiri weDRC vaFelix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC, ndini Blessing Zulu.
Apo nyika yatarisana nesarudzo musi wa23 Nyamavhuvhu, Studio 7 ichange ichitaura nevari kukwikwidza musarudzo yemutungamiri wenyika dzedare reparamende uye dzemakanzuru.
Kana muchida kunzwa nhau dzechokwadi, teererai Studio 7 nguva dza7 manheru uye 6 mangwanani. Endai paFacebook page yeVOA Shona kana muchida kunzwa nhau dzinenge dzichangoburwa, uye kana muchidawo kupa pfungwa dzenyu panhau dzedu. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vatungamiri vemauto musangano renyika dzekumawiri ra kuAfrica re Economic Community of West African States kana kuti ECOWAS vari kusangana muGhana nhasi nemangwana kuti vazive nyaya yekuti vangapindire sei muNiger umo makapidigurwa hurumende nemauto. Vakabvisa mutungamiri wenyika vaMohamed Bazoum pachigaro vanoti vari kuda kuvatongera mhosva yekutengesa nyika. Vanoti vakavabvisa nekutadza kudzivirira nyika kubva kuzvikwata zvinopfurikidza mwero zvakaita seAl-Qaeda neISIS. Asi nezuro mauto gumi nemanomwe akaurayiwa nevanopfurikidza mwero ava. Mutungamiri wenyika yeChina vaXi Jinping vatumira mashoko kunhengo dzebato ravo reCommunist Party kuti dzidzikamise hadzo hana apo hurumende yavo iri kuedza kugadzirisa upfumi hwenyika iyi uhwo hwavati watidzikirei. Hurumende yeChina haina hayo kuzivisa nezvekukwira zvakanyanya kwehuwandu hwevanhu vasisina mabasa. Mimwe mitemo yehurumende yekumanikidza makambani kuipa mari inonzi yave kukonzera kusagadzikana munyaya dzezveupfumi. Apo sarudzo dzasara mazuva matanhatu chete kuti dziitwe, bato guru rinopikisa reCitizens Coalition for Change riri kunyunyuta kuti Zimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC haisi kufambisa basa sezvinotarisirwa. Bato reCCC riri kuda kuti riwaniswe voters roll uyewo riri kugunun'una pamusoro pekuti mapurisa anonzi akavhota muurongwa hwekuvhota neposho kana kuti postal voting ainzi aivhota akatariswa nevakuru vavo kuona kuti vavhotera panani, izvo CCC iri kuti kutyora mutemo wesarudzo. Asi sachigaro veZEC Justice Priscilla Chigumba vakaudza musangano wavakaita nevaongorori vesarudzo nezuro kuti mutemo hauvhumidze mapato ezvematongerwo enyika kugarira panovhotwa nevepostal voting. Justice Chigumba vakazivisawo kuti ZEC yagadzirira zvakakwana kutungamira sarudzo dzegore rino kunyange hazvo vanopikisa pamwe nevamwe vanoongorora zvematongerwo enyika vari kupokana. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata sachigaro weCCC mudunhu reNorth America vatawanda dzokora pamwe nenhengo yeZANU PF vaKennedy Mandaza. Tatanga nekubvunza vadzokora kuti zvii zviri kugunun'unwa nazvo nebato ravo.
Isu sevana veZimbabwe tiri kuchema nenyaya iri kuitwa neZEC yekuti iri kuramba ichingotyora mitemo yenyika inoenderana nesarudzo. ZEC inofanirwa kuti ipe voters roll kune munhu wese anenge ari kumbira, anenge ari muZimbabwe, angave registered voter, angave munhu ari kukwikwidza kana kuti musangano uri kukwikwidza. Vanhu vari kupinda musarudzo imomo vanofanira kunge vachiziva kuti ndiani ari kuprinda ballot paper, mangani maballot papers acho aprindwa. Paballot paper ndopane sarudzo dzacho. Zvino kana vasingatudze, vasingaudze vanhu vari kukwikwidza kuti vaprinda maballot papers mangani, kuvakaprinda 10 million, vakaprinda 20 million.
Vamandaza munoti nenyaya yakwidzwa kudare neCCC nemashoko ataurwa navadzokora.
Isu tinovimba kuti ZEC ndeimwe yemakoko anonziwo maindependent statutory bodies eZimbabwe anoshanda aine mutemo yainofanirwa kunge ichiteedza. Sekutaurwa kwazvakaitwa nezuro naJustice Chigumba, vakativo vane mitemo yakakwana inovatungamirira pamabasa ose avanoita. Nyaya yekuprintwa kwepapers inyaya yavanoziva zvakare. Tinobayira kuti sezvo ivo vati vanoshandisa mitemo vachateedzera mitemo iyoyo sekunyorwa kwayakaita. Asi chikuru chatinokumbirisa sekutaurwa kwazvaitwa naNational Spokesperson weZANU PF nhasi ndechekuti kana taita matambudziko zvisinei kuti uri weCCC kana kuti weZANU PF kana kuti weany other political party, kana zviine chekuita neZimbabwe Electoral Commission, zvakangonaka kuti tiende tinoita interface neZEC towana manzwisisiro ekuti vatifambisa sei basa.
Manzwa zvataurwa navamandaza vadzokora, hanzi kana paine matambudziko taurai neZEC. Munoti
Hapana cha tisina kuita. Zavaru kutawara hizo zezo. Doza tunoto garadi chita. Zeki inesa jimiti mundzeve. Vasinga terere. Nuna ziruku ba ku-CCC. Doza kama zona nasi. Takwiza nyayo yokumatarezi mosha.
Vamandaza, iyo zeki kutingo zviche nurao. Pane chakaipero kutinge ishungo zivisa veru jinji. Kuti tashika papi nenya ze voters row. Tapurinda ma ballot paper akawanda zvakadi.
Kete zwaka kine katose, ichete bato reza nubieko, apita ure kata meria ziki. Zakadaro, regina indi timini, zengi parizi ino, kisitukona ichita, ya ino za honga ichita. Kana paine paino kanganita, do pandati paya, isunga kita ure nao, kikigazirika na nao, nekuti, maone reedu kikukona, sewane in open door policy kumapato kese, Dosa kaiwa wana chukuti wako wana mukana yekuti wataure wano taure.
Wazokora tanzu kwa wamonzo na wachiti vile mapato anupikisa kupenzi anguwa kutimunge mchi pinda msarudze izikana kwa nakiza upenzi nekuti apana cha muno buda nacho munoti iyo ni mashoko iyo ya uchenjere hapa kuna wamonzo ra.
Andiwone kuti mashoko ya uchenjere isuka na tona wamonzo ra kiloona Zanu PFB. Pane toro ya waru kutotamba ipapa ne Zanu PF. Saka atiterere zvinota urwa na vamonzora isu tangotarisana nezuva rakusvika iri 23 August tongoramba tichikurudzira vanhu vedu kuti vasaterere zvimwe zvinobva nekokoko saka handei nouwandu hwedu tinovhota musi wa 23 August
vamandaza vamonzora vari kuti kupinda musarudzo idzi kupedza nguva vachiyambira vemapato anopikisa munoti iwo seZANU PF.
Isu tinoziva kuti vamonzora havatisi vaballot vakatiwo havachapinda mumakwikwi saka hatitambise nguva yedu tichiteera zvinotaurwa navamonzora vanoteerera ndivo vanga vachiyambirwa kana kuti vanga vachiudzwa isu tinoti nyaya yedu kuruzhinji rweZimbabwe kuenda kunovhota musi wa 23. Chawakanakira musi wa 23 inyaya yekuti kungosikoti tsepete pamashinga ipapo.
Nengo yeZANU PF vaKennedy Mandaza vari parunhare muHarare. Manzwa zvakare kubva kuna sachigaro weCCC mudunhu reNorth America vatawanda dzokora vari parunhare kuNorth Dakota muno muAmerica. Makundano makuru emutambo wenhabvu yemadzimai kana kuti Women's World Cup 2023 ari kusvika kumagumo nesvondo apo chikwata cheEngland chichakweshana nechikwata cheSpain mumutambo wemafinals kuAustralia. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naMavelas Muhlanganya uye weStudio 7 nenyanzvi munyaya dzezvemitambo vamuzi wetu Adebe.
Final ichatambwa pakati kweEngland neSpain. Matimu maviri aya aita mushe mutournament ino. Fanika England kuti inge ichikwanisa kuti irowe mahost Australia yaita mushe iyezve ndokutanga kuti vange vachipinda mufinal. Zoti Spain nayo yarowa Sweden. Sweden yanga ichinetsa zvikuru mutournament uyo. Tirikuona kuti inenge iri final inenge ichinakidza. Sekuona kwangu tinogona kuona England ichiwina World Cup e.
Tombo tarisa matimu akabva kuAfrika akatamba sei semaonero enyu.
Tiona vanyana South Africa yakwanisa kutinge ichipinda mu last 16 kuzoti. Morocco ne Nigeria zvakatamba mushe kuti nazo zvinge zvichipinda ipapo. Asi takatarisira kuti kune World Cup iri kuya tunzwa kuti South Africa iri kutarisira kuti inge ichihosta makwikwi aya. Saka takatarisira kuti nyika Africa inge ichitora ipapo.
Sangano reFIFA ringadzidzei pane zvatiri kuona zviri kuitika kumutambo uyu weFIFA Women's World Cup.
Kuchine pasa guru rinofanira kunge richiitwa neFIFA kuitira kuti mamighty warriors etu ange achikwanisa kuti asvike ipapo. Toziva kuti vakambosvika kuma Olympics. Saka tinofanira kuti tinge tichisimbisa kuvhira ipapo. Asi parezvino mastructures etu haasi kupamba mushe tinofanira kuti tinge tichisa mastructures etu akati koshei women's football. Toona kuti kune normalization committee ina former Mighty Warriors coach Rosemary Mugatsa. Saka
manzwa kuna muzi wetu Adebe achitaura naMavelas Mushanga weStudio 7 ari kuBulawayo musakanganwa chirongwa cheWomen's Roundtable apo tiri kutaura nemadzimai ari kukwikwidza musarudzo anobva kumapato akasiyana-siyana. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndekusiyai mina mutungamiri Nkomo. Thank you.
Soku isika disenda baku VOA Ndebele.